Vaskala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa 2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta Vaskala aiva akumbira kumutonga Mai Ferris Chakanyuka kuti vambobvunzawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa Vaskala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravaskala vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Asi pakambosumudzwa nyaya iyi pekutanga nemagweta vaskala kuti aya aifanirwa kunzwikwa nedare, mutongi akati mutemo wainge wachinja asi asingape umbo hwakati tsvikiti. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Vaskala vanzi ivo vanofanira kubhadhara maamerican dollar anokwana kuita 500. Pamusoro pezvo vaskala vapuwa kuti vagare mutirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro rehigh court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo kunzi unopublisha mafalsehoods uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasende kwaparutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo wakazende kwafuti parutivi pakesi yavahopo chimono inova yakafanana neiyo yabatwa namasikari vamhosva. Asi High Court Justice Namora vakati aiwa kwete mutemo uyu hausisirwa naHopo, saka tiri kuda kungoenda naye kumberi kwedare kuti enzanisai matongera makaita Hopo nemacheta vasikari.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro reConstitutional Court munyaya yaipomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumatatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja.
Section yakanzi yanesikaenderane nebumbiro remutemo renyika rekudhara awalanga House Constitution. Mutemo wakadzorwa neamendment act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti vaskala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa vaskala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanha epamutemo ekuti nhau igadziriswe zviri pamutemo. Kana vasina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vawane zvekutsvaka kutaura kumapepa. Kusaziva kwavo kuti ZANPF ringori bato rakafanana namamwe mapato mukati meZimbabwe harina simba rekuinda pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vaskala reJobs Color Solidarity Youth Council vaWayne Mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare emunyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu. Tisi tinenge tichitarisira kuti judicial system yedu ndiyo inogona kutsunungura kubva munenge zvino izvi zvinenge zvichitinetsa, asi ndo iri kutotimbunyikidza yacho.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica Amai Kanyo Forise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vaskala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.